chokwadi maonero akadaro kana kuti kana pane sadzo iri kudaro inenge ichiona chaizvo zviri kudodiwa nevakawanda kunyanya vechidiki taona vakawanda vechidiki vamwe tinozoti vakuita get involved pane zvinhu zvinoti kana kuti crime kana kuti zvinodhaka nenyaya yekuti vanenge vashaya mabasa vakutoita zvokuita loitering vane laki kana kuti vane shungu ndivo vanoita zvehafing asi mabasa chaiyo chaiyo saka ichokwadi chaizvo kuti vakawanda vari kutarisa kuti hurumende yange yafokasa pakucreata mabasa zvekare pane maissues einfrastructure ruzhinji ruri mumadhorobho vari kutarisira kuti mabasa awanike kana kuti hufumi usimuke hurumende aifanira kutofokasa panyaya yeinfrastructure nyaya yemugwagwa zvivakwa zvinoita kuti mavasa akwanise kuwanika ndizvo zviri kutarisirwa nevakawanda vanogara kumadhorobha
asi ka hurumende iri kuti iyo vanhu vakawanda vane mabasa nekuti vari kuzviitira mabasa oka emaoko vamwe
ndizvo zvatinoti pachirungu hustling tingatarisa tingati unemployment numbers iyo zvino vanoti tane 1 digit zvinoreva kuti is less than 10% vanhu vatinoti pachirungu havasi kushanda asi tese tinozviziva kuti zvatinoti kushanda kwacho haisiyo mabasa chaiwo chaiwo nenyaya yekuti definition yekushanda yakamboti chinjei saka munhu anenge awana kana kuti dhora kumazuva anosvika 7 ari kutokonsidwa semunhu ari pabasa I think hurumende inenge yakutokanganisa kana ichiti munhu anenge awana dhora munhu ari pabasa I think ndiko kukanganisa isu mabasa ari kutarisirwa akasimudza hupfumi hwenyika kana ungasimudza magariro evanhu kuti vanhu vasimuke patingati poverty paurombo vanhu vanofanira kuwana mabasa chaiwo nanoti aya aripo ivo zvino ari kutaura nehurumende yekuti vanhu vese vanongomuka vakuseni vachingoita hafling vakagara masi aisiwa vasa anosimudza hupfumi hwenyika
asi pane vari kushanda vacho vamoyo mabasa acho ari kubhadharawo here zvokuti vangakwanise kuraramisa mhuri
iyo zvino mastatistics aripo anoratidza kuti tine 69% working poor zvinoreva kuti vanhuza vari kumuka makuseni vachinge tiri kuita mabasa asi varombo zvinotoreva kuti mabasa aripo iyo zvino aisiyo mabasa anopa tingati dignity kana kuti anovatira munhu kuti ararame upenyu huri nani vakawanda vanenge vakutotaza kana kuendesa vana kuchikoro vakawanda vanenge vachitaza kana kumaintaina mapolicies avo vakawanda vanenge vachitaza kana kuvatira hama saka haisi mabasa tingati anogona kusimudza vunhu kana kupisa munhu paurombo saka tingati tine gurupu rakati kurei varombo vari kumukira makuseni vachienda kumabasa